Bato rezano PF rinonzira vekuita zvekumanikidza vanhu mushure mekunge rakundikana kuunganidza mari iri kudiwa. Vatsigiri vezano PF vanonzi vari kumanikidzawo vana muzvina business kuvapa zvekudya. Munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi revechidiki muzano PF, Muzvare Passionate Danda Jena, vakatombotenda kuti kuwana zvikwanisiro kwange kuchinetsa zvakanyanya sezvo vamwe vange vachiramba kusunungura homwe. Asi panyaya yekuti Zanu PF yenge yoita zvetsvimbo mugotsi, munyori wezvedzidzo muZanu PF Youth League kuManicaland vakudzima dhara vati ichi handi chokwadi sezvo vaine nzira dzavo dzokuunganidza mari. Vamadhara vanoti chavakangoita kukumbira mabhazi pasina kumanikidza vanhu. Asi mashoko aya ari kurambwa nevakuru vezvikoro vazhinji vacho vanoti vakachisidzirwa nevechidiki veZanu PF. Vamwe vezvikoro ava vanoti vari kutomanikidzwawo kupa dhiziri pachena kuZanu PF. Mumwe mubereki muguta reMutare vaGodwin Stole vanoti havafari nezvaitwa izvi.
ZANU PF iri kumbunyikidza zvikoro nesu vabereki pakutakura vana vechikoro kuendawo pakutakura vabereki kuendawo kumiriyoni mari machi nemabhazisi aya takatenga isu vabereki muzvikoro. Saka ndoti maona ndozvira kana minista weeducation wakatiwo hapachadi mapolitical meetings mumaschools. Then how come mabuses they are allowed to carry a political party for a kuenda kuita miriyoni mari machi?
VaTrevor Saruwaka ndivo mutauriri webato reMDCT kuno kudunhu reManicaland uye vari mumiriri wemutasa central mudare reparamende. VaSaruwaka vashura zviri kuitwa izvi vachiti kuda kuparadza zvakare midziyo yemuzvikoro sekukanganisira kwavakaita upfumi hwenyika. VaPishai Muchauraya inhengo yebato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe avo vanoti zviri kuitwa izvi hazvina maturo ose.
ZANU PF haisina support zvava kuita izvozvo ndio saini yekuti vagumirwa.
ZANU PF yachisimboshandisa maduta vanhu ekambani yehurumende yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO mukutakura vatsigiri vayo pachena kumitambo yakafanana neiyi. Asi nekuda kwekuti kambani iyi yakawira pasi zvonetsa kuwana chekutakurisa vatsigiri vayo kumitambo. National Railways of Zimbabwe imwewo kambani yaitakuriswa nhengo dzebato iri pachena kudzimara yagwadamawo zvakare. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.